Vakazvipa nemoyo unoda kuMyanmar. Kukohwa kukuru asi vashandi vashoma. Naizvozvo kumbirai tenzi wokukohwa kuti atumire vashandi mukukohwa kwake. Ruka 10 verse 2. Mashoko ayakataurwa naJesu makore anenge 2000 apfuura anonyatsotsanangura zviri kuitika kuMyanmar. Nei zvakadaro, muMyanmar mune vanhu vanenge mamiriyoni 55 asi munongova nevaparidzi vemashoko akanaka vanenge 4200 chete. Asi tenzi wokukohwa, Jehovha, akaita kuti hama nehanzvadzi dzakawanda dzinobva kunyika dzakasiyana-siyana dziuye kunyika iyi iri kuAsia kuti dzibatsire pabasa rekukohwa. Chii chakaita kuti vasiye nyika dzavo? Chii chakavabatsira kuti vatame? Uye makomborero api avari kuwana? Ngationei. Uyai, tinoda mapiona akawanda. Makore apfuura mumwe piona wekuJapan anonzi Kazuhiro akabatwa nefari ndokubva aendeswa kuchipatara. Chiremba akamuudza kuti asatyaira motokari kwemakore maviri. Kazuhiro akakashamadzwa nazvo. Akazvibvunza kuti, ndicharamba sei ndichiita basa rekupayana randinofarira? Akanyengetera nemwoyo wose achikumbira Jehovha kuti amubatsire kuti arambe achipayona. Kazuhiro anoti, papera mwedzi, shamwari yangu yaishumira iri kuMyanmar yakanzwa nezvedambudziko rangu. Yakandifonera ichibva yati, kuMyanmar vanhu vanowanzofamba nemabhazi. Kana ukauya kuno unogona kuramba uchipayona kunyange usina motokari. Ndakabvunza chiremba wangu kana zvaiita kuti ndiende kuMyanmar. Ndakashamisika chiremba paakati, pana chiremba weEurope ari kuuya kuno kuJapan achibva kuMyanmar. Ndichaita kuti uonane naye. Kana ukazorwara zvekare, achakubatsira. Zvakataurwa nachiremba ndakazviona semhinduro yaibva kuna Jehovha. Pasina nguva, Kazuhiro akatumira email kuhofisi yebazi yeMyanmar achitaura nezvechido chake nechemudzimai wake chekushumira semapiona munyika iyoyo. Pangopera mazuva 5, bazi rakavapindura richiti, uyai, tinoda mapiona akawanda. Kazuhiro nemudzimai wake, Mari, vakatengesa motokari dzavo vakawana mavhiza, vachibva vatenga matiketi endege. Iye zvino vari kushumira vachifara neboka remutauro wemasaini riri Mandalay. Kazuhiro anoti, izvi zvakasimbisa kutenda kwedu muvimbiso yaMwari iri pana Pisarema 37 verse 5 inoti, isa nzira yako pana Jehovha, uvimbe naye uye iye achazviita. Jehovha anovhura mukana. Muna 2014, zvapupu zvaJehovha muMyanmar zvakava neropafadzo yekuva negungano guru remunharaunda. Vanhu vakati kuti vakabva kune dzimwe nyika vakapinda gungano racho. Mumwe wavo ndiMonique, hanzvadzi yekuUnited States ine makore 34. Akati, pandakabva kugungano ndakanyengetera kuna Jehovha nezvedanho raitevera randaifanira kutora muupenyu hwangu. Ndakataurawo nevabereki vangu nezvezvinangwa zvangu zvekunamata. Tese takaona kuti ndaifanira kudzokera kuMyanmar, asi zvakatora nguva uye minyengetero yakawanda ndisati ndasarudza zvokuita. Monique anotsanangura kuti nei zvakatora nguva. Jesu akakurudzira vateere vake kuti vaverenge zvinodiwa. Ruka 14, verse 28. Saka ndakazvibvunza kuti, ndine mari inokwana here kuti nditame? Ndichakwanisa kuzviriritira here munyika iyoyo ndisingaiti nguva yakawanda ndichishanda kuti ndizviriritire? Anoti, pasina nguva, ndakaona kuti ndaisava nemari yakakwana yekuti nditamire kune imwe nyika. Saka akaita sei kuti akwanise kutama? Monique anoti, rimwe zuva, wandaishandira akati aida kundoona. Ndakashika ndichifunga kuti ndaizobudiswa basa. Asi akanditenda nokushanda zvakanaka kwandaiita. Akabva andiudza kuti ainge aronga kuti ndiwane bonus, iyo yaenderana nemari yandaida kuti ndibhadhare zvikwereti zvangu. Kubvira muna December 2014, Monique ari kushumira muMyanmar. Anonzwa sei nezvekushumira kwaari kuita kunzvimbo inodiwa vaparidzi vakawanda. Anoti, ndinofara chaizvo kuti ndiri kuno. Ndiri kuitisa zvidzidzo zvebhaibheri zvitatu. Mumwe wandinodzidza naye ane makore 67. Pese paanondikwazisa anonyemwerera uye anondimbundira. Paakadzidza kuti zita raMwari ndiJehovha, akasvima misodzi. Akati, aka ndeke kutanga muupenyu hwangu kunzwa kuti zita raMwari ndiJehovha. Uri mudiki kwandiri nekure, asi wandidzidzisa chinhu chinokosha zvikuru chandisati ndambonzwa nezvacho. Nendiwo ndakasvima misodzi. Zvinhu zvakaita sei zvinoita kuti munhu agutsikane zvikuru nekushumira kunodiwa vaparidzi vakawanda. Munguva yachangopfuura, Monique akava neropafadzo yekupinda chikoro chevazivisi vemashoko eumambo. Chimwe chakaita kuti vamwe vauye kuMyanmar inyaya yaitaura nezvenyika iyi yakabuda mubhuku regore rezvapupu zvaJehovha ra2013. Imwe hanzvadzi nemakore ekuma30 inonzi Lee yakanga yagara iri muSoutheast Asia. Lee aenda kubasa, asi nyaya yaiva mubhuku regore yakaita kuti afunge nezvekunoshumira kuMyanmar. Muna 2014, pandakapinda gungano guru remunharaunda rakaitirwa muYangon, ndakasangana nemurume nemudzimai vaishumira mundima yaidiwa vaparidzi vakawanda yemutauro weChinese muMyanmar. Sezvo ndichitaura Chinese, ndakasarudza kuenda kuMyanmar kunobatsira boka reChinese ikoko. Ndakabatana naMonique, ndokubva tatamira kuMandalay. Jehovha akatibatsira kuti tiwane basa rataishanda nguva shoma pavhiki sevadzidzisi pachikoro chimwe chete, uye takawana imba yekugara yaiva pedyo. Pasinei nekupisa kwekunze uye kumboomerwa nezvimwe zvinhu, ndiri kunakidzwa nekushumira kuno. Vanhu vari muMyanmar vanorarama upenyu husina twakawanda-wanda, asi vane ruremekedzo uye vanozvipa nguva yekuteerera mashoko akanaka. Zvinofadza chaizvo kuona zviri kuitwa naJehovha kuti basa rifambire mberi nokukurumidza. Ndinonyatsoona kuti Jehovha anoda kuti ndive kuno kuMandalay. Jehovha anonzwa minyengetero. Vamwe vanoshanda kunodiwa vaparidzi vakawanda vakaona kuti kunyengetera kunobatsira. Ona zvakaitika kuna Junpei nemudzimai wake nawo, vane makore ekuma35. Vakanga vagara vachitoshumira muungano yemutauro wemasain muJapan. Nei vakatamira kuMyanmar? Junpei anoti, ini nemudzimai wangu takagara tiine chinangwa chokushumira kunodiwa vaparidzi vakawanda kune imwe nyika. Imwe hama yaiva muungano yedu yemutauro wemasaini muJapan yakatamira kuMyanmar. Kunyange zvazvo takanga tangochengeta mari shoma, takatamirawo ikoko muna May 2010. Hama nehanzvadzi dzekuMyanmar dzakatigamuchira nemaoko maviri. Junpei anoti nezvekuva muungano yemutauro wemasaini muMyanmar, kune vanhu vakawanda vanofarira chokwadi. Patinoratidza matsi mavhidhiyo emutauro wemasaini, dzinoshamisika. Tiri kufara chaizvo kuti takasarudza kuuya kuzoshumira Jehovha kuno. Junpei nanavo vakaitei panyaya dzemari? Papera makore matatu, mari yatakanga tachengeta yakanga yava kutopera, uye tainge tisina mari inokwana kubhadhara rendi gore raitevera racho. Ini nemudzimai wangu takateterera kakawanda kuna Jehovha. Tisingazvitarisiri, takatambira tsamba yaibva kuhofisi yebazo yaitiudza kuti tishumire semapiona chaiwo kwenguva pfupi. Taivimba naJehovha, uye takaona kuti haana kutisiya. Ari kutipa zvinokosha pakurarama. Munguva yachangopfuura, Junpei nanavo vakapindawo chikoro chevazivisi vemashoko eumambo. Jehovha anokurudzira vakawanda. Chii chakakurudzira Simon ane makore 43 anobva kuItaly nemudzimai wake Anna ane makore 37 anobva kuNew Zealand kuti vatamire kuMyanmar? Anna anoti, inyaya yaitaura nezveMyanmar iri mubhuku regore ra2013. Simon anoti, iropafadzo yakakura chaizvo kuva muMyanmar. Kuno vanhu vanorarama nezvinhu zvishoma, uye ndine nguva yakawanda yekushandira Jehovha. Zvinofadza kuona kuchengetwa kwatinoitwa naJehovha patinoshumira kunodiwa vaparidzi vakawanda. Psalm 121 verse 5. Anna anoti, ndiri kufara zvandisati ndamboita. Tinorarama nezvinhu zvishoma. Nguva yakawanda ndinenge ndiine murume wangu, uye zviri kuita kuti tiwedzere kuva pedyo nepedyo. Takawanawo shamwari itsva. Vanhu vekuno havavengi zvapupu, uye kufarira kunoita vanhu mundima kunoshamisa. Nei achidaro? Anna anoti, rimwe zuva ndakaparidzira mumwe musikani wekuyunivhesiti pamusika ndokuronga kuzoonana naye zvakare. Patakaonana akauya neshamwari yake. Patakaonana zvakare akauya nedzimwe. Nguva yakatevera akazoiwo nedzimwe dzakatowanda. Iye zvino ndiri kudzidza nevashanu vavo. Simon anoti, vanhu vari mundima vane ushamwari uye vanoda kuziva zvakawanda. Vakawanda vanofarira chokwadi. Tinotoshaya nguva yekukurukura nevanhu vese vanofarira. Asi zvii zvinodiwa kuti munhu aite chisarudzo chokutamira muMyanmar? Mizuo anobva kuJapan anoti, ini nemurume wangu Sachio takagara tichida kushumira munyika inodiwa vaparidzi vakawanda. Asi taizoenda kupi? Patakaverenga nezveMyanmar mubhuku regore ra2013, Takabai wa moyo patakanzwa nezvezvinhu zvakanaka zvaitika ikoko, zvekuti takatanga kufunga kana zvaita kuti tinoshumira kuMyanmar. Sashi wanowedzera kuti, takasarudza kushanya kuYangon, guta guru reMyanmar, kwevhiki rimwe chete, kuti tione zvakaita nzvimbo yacho. Kushanya kwatakaita kwakawedzera chido chedu chekutamira kuno. Uchabvuma kukokwa here? Rodini nemudzimai wake Jenny, vanobva kuAustralia vane makore ekuma50 nemwanakomana wavo Jordan uye mwanasikana wavo Danika vari kushumira kunodiwa paridzi vakawanda muMyanmar kubvira muna 2010. Rodini anoti, takabaiwa moyo patakaona kuti vanhu vacho vaida kuziva nezvamwari. Ndinokurudzirawo dzimwe mhuri kuti dziedze kushumira munzvimbo yakaita seMyanmar. Izvi zvakanakirei? Zvakatibatsira semhuri kuti tiwedzere kuswedera pedyo naJehovha. Vechidiki vakawanda vanogara vakabatikana nemafoni avo, motokari, mabasa nezvimwewo. Vana vedu vakabatikana nekudzidza mashoko matsva ekushandisa muushumiri. Vanoedza kudzidza kukurukura nevaya vasingazive zvinotaurwa neBhaibheri, uye kuti vangapindura sei pamisangano yeungano mumutauro unoshandiswa muungano macho, uye vanogara vachiita zvinhu zvakawanda zvokunamata zvinonakidza. Oliver anobva kuUnited States, ane makore 37, anokurudzira vamwe kuti vapinde mubasa iri achiti, kushumira Jehovha ndiri kunzvimbo yandisina kujaira kuri kuita kuti ndiwane makomborero akawanda. Kubva pamba kwakaita kuti ndiwedzere kuvimba naJehovha pasinei nezvandichasangana nazvo. Ndiri kushumira Jehovha nevanhu vandakakura ndisingazivani navo, asi takabatana nekuti zvatinotenda zvakafanana. Umambo hwaMwari ndihwo chete hunokwanisa kuita kuti zvidaro. Iye zvino, Oliver nemudzimai wake Anna vachiri kushumira vachishingaira mundima yemutauro weChinese. Trazel, ane makore 52 anobva kuAustralia, ari kushumira kuMyanmar kubvira muna 2004. Anoti, kune vaya vanokwanisa, ndinovakurudzira chaizvo kunoshumira kunodiwa vaparidza vakawanda. Ndakazvionera ndega kuti kana uine chido chokushumira Jehovha, anokomborera zvaunenge uchiedza kuita. Handina kumbobvira ndafunga kuti ndaizorarama seizvi. Ndiri kukomborerwa chaizvo uye ndiri kurarama upenyu hunogutsa. Kudai mashoko aya akataurwa nevanhu vari kunodiwa vaparidzi vakawanda kuMyanmar akakukurudzira kuti ufunge nezvekubatsira vanhu vane mwoyo yakatendeseka vari mundima dzisati dzaparidzirwa. Vari kunodiwa vaparidzi vakawanda vari kushevedzera vachiti, tinokukumbirai kuti muyambukire kuMyanmar kuti mutibatsire. Ndipo panoperera nyaya yacho.